Tinoona blessing ndechekuti dambudziko rekorera rinotoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe zvinosanganisira vemakanzuru, mavhenda, zvosanganisira vehurumende, central government, kuti vashande vese vawane masolutions anoita kuti chirwere chisaramba chichipararira. At the same time vanhu vachikwanisa kuramba vachirarama.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti iri kuda kuti makanzuro amanikidze vanotengesa mugwagwa kuti vambovhare mabhizimisi avo. Zvingashanda here izvi?
Chinoona blessing ndechekuti as a very short term solution maybe it can help. Unfortunately vanhu vanenge vachida kurarama, saka vachada kuramba vachitengesa. Kana iri zviri ari mafruits here avanenge vachitengesa aya mazhanje nemamango nezvimwe kuti vakwanise kuraramisa mhuri. Saka chandinofunga kuti chingashanda ndechekuti ivo vehurumende nekanzuro ngavashande nemavendors kuti paitwe nzvimbo dzekudziya dzagara dziri designated, dziri monitored, vameke sure kuti kune mvura yakachena, kuri kuitwa mahygienic conditions. And kubatsira wavo mavenda kana vaona kuti they can't be operating, then ngavachivapa means dzokuti vakwanise kurarama meanwhile.
Chii chaizvo chinokonzera chirwere checholera ichi?
Chinokonzera chirwere checholera blessing yatingati bacteria kana kuti utachiwana hunonzi vibrio cholera, and chirwere chinoparadzirwa, it's a waterborne disease, kana kuti chinowanikwa muzvinodya vanhu nekunwa. Kana utachiwana ukaenda muchikafu kana muzvekunwa zvinosanganisira mvura kana madrinks, munhu womwa ichocho chikafu nekudya chikafu ichocho, ndo zvinozokonzeresa kuti utachiwana hwekorera hurambe huchipararira. Uyezve kana vaya vanenge vabatira chirwere chekorera vakasangana nevasina chirwere, vanokwanisa kutapurirana chirwere ichi, which is why it's important kuti mamezures atorwe kuti vaya vane chirwere vakwanise kuwana rubatsiro nokukurumidza, uyezve vaitwe yatinoti isolation if necessary.
Munhu angaanzwa sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu abatwa nechirwere chekorera anoita manyoka, mudumbu, kurutsa, uyezve kana akaramba achirutsa nekuita manyoka anoita itoti dehydration, inozoita iyo kuti blood pressure ridone. Apa anokwanisa kuita confusion kana kutozoita mamwe maproblem ekuti mimwe mitezo yemuviri zvinosanganisira itsvo dzisashanda zvakanaka. Main symptoms anonzi ma GI symptoms kana kuti zvemudumbu.